tirikuramba chionekwa muongororo dzatiri kuita. Tirikuona nyaya dzekuchisidzirana kumaruzevha uko. Takatarisana nenyaya yebiometric voter registration. Kuti mune dzimwe nzvimbo, vanhu vanoita masabhuku, vanoita utungamiri wezanupf pamawards, ndo vari kumanikidza vanhu kuti ngavavape maserial numbers emavoter registration slips. So far muongororo yedu emareports atiri kuburisa even ratakabudisa svondo rakapera ranga rakazara nyaya idzodzo dzekutyisidzirana. Mune dzimwe nzvimbo tikuona chirongwa ichi tikaramba totsvakurudza kuti ari kupa vanhu mainstructions, tinoona kuti zvimwe utungamiriri wezanupf padistrict nepaprovince. Pane nyaya yakaitika kumazuwa iko yekuti pana kanzera wezanupf, ndofunga mazviona. Patakataura naye nenyaya yekuchisidzira vanhu, tikapepeta tikatoona kuti zviri kutoincluda mp wenzvimbo iyoyo. Isu seyu Zimbabwe tikazofonerawo mp akazovimbisawo kuti achatsvakurudza zvizere nenyaya iyi. But izvezvi so far zvinhu zvatiri kungoona ndezvekungoti vanhu vese vangava vari kuchisidzira vanhu varingoramba vachingoti zanupf ndo yatiti, zanupf chairman mp wedu ndiye atiti zvakati.
Ndinoona zvekare muripoti menyu kuti madzishe kana kuti matraditional leaders vave kuitawo zvokuchidzira vanhu zvinoitwa nebato rezanupf. Pane zvamakamboita here nenyaya iyi yokuti madzishe ari kuchidzira vanhu vavo?
Chekutanga tinotanga tafonera angava sabhuku, angava ishe, tomutsanangurira kuti zvanenge achiita hadzisi pamutemo. Chechipiri, tinoti nyaya dzese dzatinenge tatambira dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu tinodziindisa kumakomishen. Komishen imwe yatinoendesa iZimbabwe Human Rights Commission neiyo zeki pachayo, kuvaudza kuti izvi ndizvo zviri kuitika munharaunda dzinenge dziri kumaruwa ko. Chechitatu chimwe chatinozoita isusu futi tabva mukufonera utungamiriri unosanganisira masabhuku nemadzishe, kuti vanenge vasangana nedambudziko iroro tinovakwanisira kuti vakwanise kumumangarira ishe iyeye kana sabhuku iyeye kupolice station inenge iri pedyo navo.